maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chivabvu 17/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika muZimbabwe nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rapedza urongwa hwekutsvaga vacharimiririra musarudzo. Vagari vekumasvingo votyira kupararira kwechirwere chekorera nekuda kwekushaya mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekusimbaradza kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. VaNyusi vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatsigiri veZANU PF vakawanda vaendeswa nemabhazi kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport kunochingamidza vaNyusi izvo zvinonzi zvakanganisawo kubhururuka kwendege sezvo vatyairi vendege vanzi vambomira panhandare iyi nekuti pange pakazara vatsigiri veZANU PF ava. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemakanzuru nematare eparamende dzapera kunze kwenzvimbo mbiri chete. Vakawanda vanopikisa bato iri vari kuti zviri kuitika zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pane nguva yakareba pasina kuziviswa zvabuda musarudzo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Isusu tine contestants candidate. It's a disruptive selection method. Isati yakamboonekwa muAfrica muno. Ndoo democracy yepamusoro-soro yakaitaura inonzi citizenocracy. Kuti vagari vane simba vatora simba ndovanosarudza macommunities avanogara munzvimbo dzavanogara kuti mutungamiri wedu vatinoda ndiningi. Saka masara kumashure izvozvo kana muchungwa tihaisati zvakapera zvakatopera kare vanhu vavuza vatungamiri vavo tangosara neHarare chete neBrewers mumadhorobha matakati aiwa vazhinji vacho vamwe variko kuti nemasiti neMPs. Saka hai hatidi kukurumidza kufurusa kana kushayisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa. Nekuti kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana asi kumwe kweseko basa rakapera takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kuratidza kuti maitwa vatorwa asi kana muriope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva samba kodhi ikapakurwa chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko.
Asi muungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza.
Zvino vachamisa vamwari mwari ndo vega vanosarudza vanhu ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndira nekusapinda vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Ndongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANU PF vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati bhinya hariudzi hariri zirwi rwouri kuti uyai kuno auende kumapere woita musangano wamapere kuti chindo chirugu changu chembudzishi ndoo mandinozvichengetera undoo mezvikotora umundoo mesheche wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere uya upinde muchirugu changu isi hatifambi tichidaro takavhara takasunga togara zvichara chitisunga wanisunga dazen nyika iri kufara nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo nese ukanobvunza masabhu kumabhishe mabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita tumutwavo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhau vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari mahere chete
imakamboona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe njeve ndo dzinoita mbiri maziso ndaanoita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yo dzikawandisa hamuzozivi panopinda nemuvengi saka hai ichakarongeka isu tine mutauriri wechete ini handitomboizi mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndio aripo nemutevedzeri wake ndio basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapirira nemamiriro akaita zvinhu munyika mukatiudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ivo.
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesarudzo dzemunyika yezimbabwe takavazivisa tinovazivisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese tichachiri murutsokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inodya chebamba inesi hatizedi ngwena asi takadzidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshandirwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvichakadaro mutauriri webato reCCC muzvari Fadzai Mahere vashora zvikuru utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vachiti vari kutonga nedemo zvave kutodarika zvaiitwa namushakabvu Robert Mugabe. Muzvari Mahere vati vanopikisa vari kushungurudzwa nekusungwa. Vange vachitaura pamusangano weGeneva Summit for Human Rights kuSwitzerland. Vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vange vachichema-chema pamusangano uyu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika dzavo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi, tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti vamunangagwa vari kutonga nedemo.
Vamunangagwa kwatiri isu tinoona vari munhu wakanyorova zvikuru nokuti mimwe misikanzwa yatinoona inoitwa navana veZimbabwe zvikuru vanowanikwa mumaopposition parties akafanana neino tungamirirwa nana Mahere uyu ndeyokuti dei vazhinji vavo vachitova kujere zvatiri kutaura pano. Asi mutungamiriri wedu wenyika unoda kumbotora kuita mwoyo murefu navanhu vanotyora mutemo navanhu vanosvibisa zita renyika navanhu vanotanga nyaya dzavo kana vaona vanhu vanoshanya kana kuti vanhu vanenge nguva yamaelections kudai vanotanga kutaura zvimastori zvavanga vasingambotauri nguva dzose.
Asika vamwe vari kuti vanopikisa kunyanya ndoo vanenge vari kusungwa vatogare pevasingapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso veZANU PF vari kunzi vanongobata voregwa kana kuti catch and release.
Vanhu vose vari kusungwa. Ini kuconstituency kwangu kwandinobva kune vamwe vokwedu vakatoonekwa vachiita musikanzwa vakatosungwa vanotova muchitokisi izvozvi. Saka hakuna usingasungwi. munhu wose unosungwa munhu unozonyuma mari yechibatiso netsika yokudzokorora mhosva imwe chete toti wapuwa bail nhasi waudzwa kuti usanoita chakati nechakati mangwana wochiita inyaya yekuti vane vachida kutsvaka publicity wozorwadziwa ava mukati mazuva awandisa nokuti ndivo varwa nomutemo.
Ko munoonawo sei nyaya yesarudzo dzekutsvaga vanomirira bato reCCC?
Zviri kuramba zvinhu zvacho zvaunongoziva kuti chimhuka changa chichingodimbuka dimbuka chichingodambuka makumbo acho chichingoti chikadai vanhu havasi kupindirana ivava nokuti pati yacho inotungamirirwa nemunhu mumwe chete haina structure haina bumbiro romutemo kutoramba kwazvo ukaona vanhu vachikonewa kubudisa kuti ndivanani vachavamiririra ko vachavasapota vanozoziva rini kuti uchavamiriri wedu ndiani.
Asi kavanotiwo nemiwo mubato menyu esarudzo dzacho dzinoitawo mutauro takaona vachiitawo mhirizhonga dzimwe dzacho dziri kunzi dzidzokororwe.
Aiwazve munhu wose unoda kutonga vanhu vose vanotoda kuti dei ndaitawo nechigaro kuzanu PF ndikaitawo kansela ndikaita MP saka panonge pachidaro munototi mumwe unototsikwa kanyange dai muchitraina kuti mugonotamba neimwe timu muchitotraina muri timu imwe chete.
Vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kusouth africa. Apo paine kushushikana munyika pamusoro pekukura kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya nevechidiki, mamwe masangano evechidiki kuBulawayo ari kushanda nevamwe vechidiki kuedza kurwisa dambudziko iri. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pachidziro chechimwe chezvitoro zviri paPomola South Shops mumusha wePomola South muBulawayo pane zvinyorwa nemifananidzo zvakaitwa nependi yemavara akasiyana-siyana akajeka zvekuti vakawanda vanotomira vachiyeva kana kuda kunzwisisa kuti chii. Zvinyorwa nemifananidzo iyi zvinotaura zvakasiyana-siyana pamusoro pedambudziko rekunwa kana kuputa zvinodhaka zvichikurudzirawo vechidiki kunyanya kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka uye zvakaitwa nevamwe vechidiki vachishanda nesangano reYellow World. Gogo Patricia Ndlovu ndiwo muridzi weAyeto Sports Bar apo panove nezvinyorwa nemifananidzo iyi. Vanoti vakabvuma kuti pachitoro chavo paitwe izvi nekuda kwekuziva dambudziko rakatarisana nevechidiki kunyanya munharaunda mavo. VaPrince Saurombe mugari wemupumula South. VaSaurombe vanoti vane mwana ari kusecondary asanganawo nedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka zvekuti pamwe ange ave kutomborova kuchikoro. Vanoti vanoona chirongwa chakadai chichibatsira kukurudzira vanhu kuti vataure nezvedambudziko iri izvo vanoti zvinobatsira kuti ripere.
Inini ndatonetseka because dambudziko iri rakatozopindwa nemumba mangu. Kubatsire vanhu kwari kuita vakomanavo kuti dambudziko iri ritiperere. Dai vachifamba nemuzvikoro macho imomo vechienda vechinyore midhuri yavo iyoyi zvaari kuita izvi vanonge vachitobatsira zvakanyanyisa ngavasaite kumabhawa kuno chete.
Pride Mujoli ndiye mukuru wesangano reYellow World. Anoti chirongwa chezvinyorwa nemifananidzo ichi chiri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Key to the City icho vari kuita nemamwe masangano evechidiki vachitaura pamusoro pekukosha kwehutano hwepfungwa kana kuti mental health. Pride anoti maonero ake ndeyekuti chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vataure nezvedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Mayoung people vari kunyanya kuita zvinhu zvemadrugs, tiri kuona madrugs manyuwani every now and then. Saka it is best kuti titry right now kuti ticreate maconversations around that as well. Ndo saka tichiita mamural painting in public spaces kuti acommunicate nemayoung people edu.
Mumwewo wechidiki ari kushanda muchirongwa ichi ndimuono wenkosi Ncube uyo anotungamira sangano revechidiki reSave a Soul, Save a Life rinoshandisa zvinyorwa nemifananidzo mukukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Anoti maonero ake ndeyekuti vechidiki vanopedzisira vaita zvezvinodhaka nekuda kwekushaya zvekuita nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi.
Tine nyaya yekuti munhu anenge akaroyiwa but haisi nyaya yekuroyiwa, haisi nyaya yemuti but it's a challenge of depression yekukura uchina chinhu. Vanhu havana basa so they end up doing those things.
Kunze kwekuita zvezvinyorwa nemifananidzo izvi, The Yellow World vari kushanda nemasangano akasiyana siyana evechidiki vachipindawo muzvikoro vachiita zvemitambo senzira yekutaura nezvedambudziko iri uye kukurudzira kuti vechidiki vasaite izvi. Kuda kunze anoshanda akazvimirira semubatsiro wevanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti counselor muchirungu. Anoti zvimwe zvinoita kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ritekeshere inyaya yekuti vanhu vakawanda havatori nyaya yeutano hwepfungwa sechinhu chakakosha, achitiwo zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya iyi.
Tinokumbirawo kuti government yedu isete budget yakangotarisana nezvemental health.
Dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kunyanya nevechidiki riri kukura munyika zvekuti kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kugara vachitaura nezvenyaya iyi. Kunyange hazvo mapurisa akaparura chirongwa chekusunga vanotengesa uye vanoshandisa zvinodhaka, vamwe vanoti izvi hazvizi kunyanya kubatsira sezvo paine maonero ekuti vanhu vanopinza nekutengesa zvinodhaka munyika vane ukama nevakuru vakuru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vanoda kuenda kumunzvimbo dzekuvabatsira kana kuti rehabilitation centers, kwete kuendeswa kumajere. Mwedzi wapera, bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti hurumende iri kusendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million yemari yemuno yekurwisa dambudziko iri, kusanganisira kuvaka nzvimbo dzehurumende dzekuti vanenge vaine dambudziko iri vanobatsirwa. Pari zvino nzvimbo dzakadai dzirimo munyika hadzizi dzehurumende uye vakawanda vanoti dzinodhura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vemumasvingo vave kutyira kutapurirwa chirwere chekorera icho chiri kupararira nenyika yose sezvo vachiti kanzuru yavo iri kutadza kuvawanisa mvura yakachena. Asi kanzuru iri kunakurira nyoka mhenyu kukambani yemagetsi yeZESA ichiti haisikukwanisa kuchenesa mvura nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti vave nesvondo rose vasina mvura, zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa nashe zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru, kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chiri chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne7 days tisina mvura apa denda riri kudongorera, zvinova zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakabva mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu vakaremara vazhinji vacho kana kuti tongoti 99% haigoni kurarama isina mvura, bhikozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kukilinwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsvinda. Saka zvoreva izvo kuti kushayikwa kwemvura vasingagoni kuinda oso kuzvibhorani zvoreva kuti upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorela iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvoreva kuti upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvoreva kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmhutu kunokonzera chirwere chakaipisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsima asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sazvigara vesangano rinomirira vagari mumasvingo vaThomas Mbetu vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari rine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo council kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva. Korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZESA sondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja sokutaurana kwavatakaita navo pachava neshando kwenenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisina izvozvo, ndotsvaga imwe source of power yemasola chiri kumboita ongoro netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei nokuti purosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakurudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yezesa va George Manyaya vati havakwanisi kutipa divi ravo panyaya iyi vachiti vanoda kutanga vataura nevashandi vekambani yavo vekumasvingo kuti vanzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zvichakadaro, mumachoko akabudiswa nebazi rezveutano vanhu 56 kana kuti 56 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro, izvo zvasitsa uhwandu hwevabatwa nedenda iri munyika yose pachiuru negumi nevanomwe kana kuti 1017. Pane vamwe vakabatwa apa, pane gumi vari mumusha weGlenview, gumi nevashanu kubudiriro, vatanhatu kudziva rasekwa nevaviri kuota Falls muguta riguru reHarare. Vaviri vakabatwa kuChipinge, gumi nemumwe kwaMutare, mumwe chete kuMudzi, pamwe nevapfumbamwe kuChimani Mani. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi munyika, kunyange uwandu uhu hunogona kunge hwakakura sezvo pachiri kuvhenekwa imwe mitumbi kuti yakafa nechirwere ichi here. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vari kutenda kuti nyika yakatasana nedambudziko rekupararira kwechirwere ichi, asi vati vakagadzira zvakakwana kurapa varwere muzvipatara.
Chirwere kana chataurwa kuti paita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vava kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kugeza maoko, kudya zvakanaka, kuboirisa mvura, zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Izvo zvikwese kwatiri kutaura notori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kudzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatendawo kuti kune vamwe vanhu vekunyika yeMozambique vakashaya nechirwere ichi munyika, vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kunyange hazvo paine bumbiro, paine budiriro yaitwa pasi rose mukuchengetedza kodzero dzengochani, ngochani dzinoti dzichiri kusangana nerusarura uye kushungurudzwa zuva nezuva muZimbabwe. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Sangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGAUS rabatanawo nepasi rose mukuumba nyika ine mudingindira rakanangana nekuumba nyika isina ruvengo kana kuti ine ruvengo rushoma nerudo rwakawanda. Apo mamwe mapoka evanhu ari kuti tsika iyoyi haifaniri kuregererwa ichienderera munyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kumusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 Summit kuHiroshima, Japan. Asi vanonzi vachadzoka nemusvesvondo kuzosangana nevebato remaRepublicans kuti vavirirane panyaya yekuti hurumende yavo ibvumidzwe kukwereta mari yekubhadhara zvayakatenga mubudget. Musangano weG7 unotanga nemusi wechishanu uye uchapindwa nenyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Britain negungano reEuropean Union. United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu kubatsira vanhu vekuSudan, uko kune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nechimwe chikwata chemauto chakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa, uye vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 950,000 vatiza misha yavo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano International Organization for Migration, amai Fadzai Nyamande Pangeti, pamusoro pezviri kuitwa nesangano ravo mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ayoye minotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yekufambisa nerubatsiro kubva kuna vanachipanga mazano, kunavo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha, yatinoti immediate post arrival assistance.
Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri, uye muri kuibatsira nenzira dzipi?
Basa rose ratinoita sesangano reIOM nderekubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemuno. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava maoko ehurumende. Vachashandisa magwara ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa.
Munotarisirwa kutanga riini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha?
Urongwa hwese hwokubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke.
Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit?
Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa, asivo vasina mafambiro, yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti maZEP holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita. Asi reZEP rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane maZEP permit vadzoke mune zvakanaka, uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka.
Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kutiwo dai vabatsirwa nazvo nesangano renyu, uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro.
Aho vanga vari mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM, amai Fadzai Nyamande Pangeti, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro inotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tine hurukuro nemasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti vapedza urongwa hwekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isistimu yeZANU-PF ye-dictatorship kodwa ke ngase siqhathanisa ke uMnangagwa lo mgabe. UMnangagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe.
Abebandla le-CCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu oweGeneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe lesbian, gays, bisexual and transgender, LGBT, bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano eziningi-ningi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Cooperation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu eleMozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Maere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele oweGeneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu yena othi amqoto amazwi kaMayere.
umbuso webandla leZANU PF uvele wona ungwe-dictatorship. I-system yeZANU PF unge-dictatorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyi-worst dictator okudlula umgabe. Sakhangela izinto esezenziwe ngumnankagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngo-2017 seziziningi kakhulu. So sokuthi sethusake sokukhanya ukuthi umnankagwa uwesi udlula umgaba and singakhangela imbali umnankagwa ngesikhathi segugurawundi nguye ayengu-minista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sekufake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve na eduze lo mbuso umnankagwa avela kwenzayo kuwesi kube ukudlula kukamgaba ngamafitshane singathi umnankagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kamgaba ngokunjalo-ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-dictatorship yikho sesibona kwakho umbuso-ke usumubi usuwesi okudlula kukamgaba.
Ngapha imizekeliso embili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi umgabe kazange akwenze okunje kodwa umnankagwa uyakwenza.
Ngikakhangele udaba lukaJob Skhala osekwanise umnyaka evalelwe engakhitshwa bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala le-rap engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason aso macala wetheswayo kodwa uvalelwe kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalelwe uJob Skhala yinto embi kakhulu yena leyo. Bese sikhangela le bill yena le efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni yibill esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibill engazange ibe khona ngesikhathi sikamgaba ngokufitshane kwakhona khona lokhu iyatshengisela-ke ukuthi umnankagwa-ke ulocuku-ke uyadlula umgabe khatshana-ke nge-dictatorship.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kaMahere.
Mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho. Kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba ngonanjani ngobani. Kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nangomuntu ophuma esiya phandle esiyakhuluma ukuthi umnankagwa mubi kwedlula umgabe. Uyazi khonokho kuyadanisa kakhulu. Ngingakhangela ukuthi into yena le ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazi ukuthi umnankagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqedisa umbuso kamgabe ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula o-Tsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavumla ngitsho lokuze nama-political parties amuntu ahlale phansi alungise iindaba zabo ezihluphayo i-Poland wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka. UMahere ukhuluma khonapho kuyikuvuleka kwespace sokukhuluma kuhle ulungelo loluntu okuvulwe ngumnankagwa ngesikhathi sikamgaba abantu babekhuluma bekuthalaza.
Abe-CCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kamnankagwa yikuvalelwa kukaSkhala ejele leChikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa.
UJob Skhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe. Ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa nxa sokuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi umnankagwa aphinde ephinde ephenduke elwa ngumantshi ayiba ngumjaji, ayiba ngu-prosecutor general, ngezinye nje ayengenela indaba. Kanti ingani kuthiwa sikhuluma nge-rule of law? Kungani sikhuluma nge-rule of law? I-rule of law yekhona eZimbabwe elizweni lethu, yase-banana republic leyo. So sokumele umuntu akwake engene ekhoti ethi khululani usikhala kuyiqala lakalani, yiko kumele kufunwa i-opposition.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele iStudio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uzakwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezithiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika, ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli yamasoni Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chirodza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo, ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe kumele bazwisise. Kwakuqala i-voters role e-ZEC ngoba sibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana, unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe khayelela ukuthi unompembe kala hlangothi, kala bandla, kala team yebhora abe eyisekela umbeni eyifavor nxa sikhuluma ngesikhiyo. But okwenzakala lapha ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele asekelana le-ZEC, njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basupporta izani. Khonokho kubi, into yokuthi abantu emhlabeni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Ukhomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhulunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala nabo Jacob Ngarivumi, ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imhlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile. Sibona ukuthi kulelizwe vele akukho, abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane, eZimbabwe lokhe besabhekane lo dubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa, kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le United Nations International Day Against Homophobia, Biphobia le Transphobia mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi basebenza gadalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni yeGirls uChesterfield Disamba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kabutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye, uProsperity, uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo e-LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uzulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga e-LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Afrika lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uzulu ukuba axhasane laba kulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Ida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uzulu weZimbabwe ogoqela umnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuthiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini, njalo omunye wabo ngusomabhizimusi wePlumtree umnumzana Limukani Khupe ohlala eRange Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednico Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa, kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini. Uncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafastela lezivalo ngama-baklabaz ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwe ngamapolisa. BakoBulawayo sibalo hlupho olukhulu labona abantu abagcane iziklinu lezo zihamba zitshintshela abanye, ezirobha abantu, zihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanya bebanjiwe. Lanxa kungavele ekhotho ukuthi yibo kodwa iqiniso lokhu umsebenzi omuhle, sibona ngathi kuzehlisa inani labantu ade zenele ukuqala ukuxokozela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi ingxa yamapolisi engaba labo bangathola abanye babo ngoba bazabe ngxa ye-information yibo bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi-ke njalo sesifisa ukuthi njengezakhamizi yathi sisebenza kuhle amapholisa nxa kulento enjengalezo esigange ehlaza amapholisa asiwathiyela besenza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni zethu, engajenzile impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwena.
uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
Yebo, uhlupho lukhona ngeke ngazo sizwe soluneenkodo livele siza lapha lalapho uzakuthiwa abantu lakikhona abakunanto abathala amahluka naba kulezitembe leza bagcwele igalo ngezotha babonakele ngalo babonakele ngalo babonakele ngalo. So ke singathi thina uba khona bakhona. So ke ngile qiniso lokuthi laba abanziwe kuzehlisa inani siyethemba lokuthi engxenye labanangakabantu abazabanjwa, kodwa-ke uqiniswe ukuthi abantu bathulezi nayakwazi ubulawayo omhle kamsibanjalo abanebathokoze ngoba ngibone ukukhitshwa lalaphana abantu ukuthi abaebizobakhangela nxawakuwatshontshelela abantu zamala umkhangela isiseli njalo amaseli ongabanje abanye akaiumbili kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethe umoya kancane, kodwa ngibona ngathi hayi inani liza kwehle ngoba kanti nje kungasesisebenzi uma ungazahambe abantu esala abantu engele ezindlini thathele impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-bugler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kungalula ngenxa yokuthi impilo inzima, kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlezi indlu yomuntu kufanele sizivile. Amabhasi ngiyavuma kufanele abe khona, sibe neqiniso lokuthi le minyango yethekhi yokuzayo siyafaka sibe lama-wenilana aphakathi kunoba ngokuqakathekile. Njalo sethinta khona bofudi vele indawo ezingeke sikhuthaza abantu lezimota zethu ezinye abantu balakithi imota phansi izezigqeziwe khona kubana sekubalekele nxa ungavi imota ziye emakhabhasi lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kulesukubabulawa lamagesi amasikhathi abe ngekho abantu amasela sukathathe ithuba khonaphana. So kuqale sokuxwayiswayo sikwenza kube njengalokho, siyavuma ukuyenza khamidasa sibe lo mlanda sihlale nethindini kodwa sivikele ukuthi wentelakele amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi wembhobho? Sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni.
Kuba kuhlungu ukuthi nxa abasebenzele leyo mbhobho sebesebenza ukugaga, kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye lapha aphoyisakathi ezixabe zambufethe abantu kaphana. Abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngosomabhizimusi-ye kodwa badinga kile imbaleke kakhulu eyidinisa ukuthi yisimo bani, kodwa sisama ukuthi singeza kubalekela lokhu umbobho ngawonye abantu bakhanye, kodwa kuqakathekileyo ukuthi izinto ezakhamizi sifulele amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela. Amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abele mbobho lezikhali zamabhemba laba sathile amapholisa wenzimasinyele kwabantu ngoba impilo zethu zikhathiziveleke lezi ziphilile. Sesikwanja amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomthenzo omuhle babambe ezinye iziphilo ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqho lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilomkhuhlane. Kubika uEzra Chisasbanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endendlomnyama kade senzele le 2. Ezinye kobe ezingu-2 zona zivele ziyaqhuqa kuthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamskin inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu. Ayilamskin yona leyo, ezinye uphomba ukuzifela ungakwazi ukuthi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Mnumzana Sikhwini Moyo wekhalanyoni emangwe laye udabukile.
Bendeyinkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokuqhuqa lo owelamsamo. Khona lonyaka nalo odluleyo kube le drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Innocent Ncube weMambale koChief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomasi se inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye kade ziqala ukuyibona
onaengakanga
kuthola ukuthi i-vetnerit ayiyazi.
Umkhuhlane welamskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo lanxa kuqanda. Uthi usebenzela ugatsha lukahulumende lwe-veterinary services uchaza ngalo umkhuhlane.
Umkhuhlane othile inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi nxa usaqalisa kodwa ube kungenamakhulu kuyaba lethiwa zithi i-fever, i-high temperature, ibe izithuthi inkomo, uboya bumile, abantu behama, ukudla igasi ukwehlula ukudla ngoya kwesikhathi sokuqalisa amakhulu. umzimba wonke sibengeni lapho yabe iserious inkomo ngehlula ukudla qinisiwe.
Uyaphambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memethe kanjani ukuzifuye lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane lo ubangelwa igciwane kule virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona kona kona linikezwa ngama-biting njengama-mosquito khonoko olumayo ngesikhathi nangathi uyachisa. Uma kuthe usuqhamukele umkhuhlane lo ezigulayo ziyelashwa uyathiwa umkhuhlane i-antibiotic enjengepenicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akula ma-ofisi e-veterinary services aseduze lalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 ekhesi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sazini Malaba ohlala eBilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana laba. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eEngland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama projects ukwakha izifuyo, into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa kuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje ujule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Yesingathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo babadube. Njoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama, so ama projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, besiyi 40 in this goat project, umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babheke lokhu nguye ubaba osukume esemsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi, lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Ye, so likwenza njani nxa ukuthi lingu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenzeka ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yeso, ama projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibe le 10-10-10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa for example maybe $500, so every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50 sithenge lo okuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kuyephela. So ama groups la ebengu-4 esile 10-10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu, kodwa ihlupho sibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma boer goats. Ama boer goats lawa siyabe siwathenga kwele South Africa, so sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga kungani kukhatshana kule nto zama transport, ama permit, into ezifana nalezo. So sase sibona ukuthi no, ngcono siqoqe imali. Imali liyana ingathi singaneno, sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khona phana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze.
Bangangena through iFacebook page yethu imthwakazi Queen.
Unkosazana Sazini Malaba isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane. Lingayika channel liyalandela uhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. Lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abase South Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.